Chingono uya akasungwa nezuro amiswa pamberi pedare nhasi achipomerwa mhosva yekunzi akanyora mashoko asiri echokwadi padande mutande rake retwitter. Muchuchisi wenyaya iyi Muzvare Faith Nyamutowa vaudza dare kuti Chingono akanyora padande mutande rake retwitter kuti pane mupurisa akarova mwana nemboma akafa muHarare svondo rapera, iye achiziva kuti mashoko aya asi echokwadi. Mashoko akaburiswa nemutauriri wemapurisa vaPaul Nyati mazuva mashoma adarika anoti mwana uyu akanoongororwa nanachiremba mushure mekunge mapurisa apwanya mahwindo ekombi yevaiva nemwana uyu namai vake. Vakati mwana uyu haana kufa kana kukuvara, kunyange hazvo vhidhiyo yaitenderedzwa nevanhu paindanet yaiti mwana uyu akafa. Chingono audza Studio 7 kuti ari kushungurudzwa nehurumende nekuti ari kuburitsa nyaya dzeuori.
Zvoratidza kuti hurumende haiteeri mutemo wayo, because mutemo wari kushandisa hauexist, wakabviswa kudhara neconstitutional court ichinzi hauwirirane nebumbiro remutemo. Isusu takamira tichi as a journalist tichiexpose corruption, havadi kuti tichiexpose corruption. Izvezvi manesi haana zvekushandisa kuti vashande. Saka kana tikataura izvozvo ndozvinovagumbura manje, because tinobva tataura kuti mari yanga ichifanira kushandiswa nemanesi nemadokta iri kubiwa ichinotenga mazimotikari maganyamuto anenge achifambiswa aya nemaministi. So kuti vandipanishe vanonditsvagira kuti mhosva twakapusa pusa fanika ikakati.
Muzvare Nyamutowa vati hurumende iri kupikisa kuti Chingono apiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso, vachiti Chingono anogona kunge aine chirwere checovid-19, vachiti kumugarisa mujeri kunoita kuti veruzhinji vachengetedzeke kubva kuchirwere ichi. Izvi zvinotevera nhuna dzasvitswa kudare nerimwe remagweta ake vaHarrison Nkomo, avo vati Chingono uyo akanga ari kusouth Africa akasangana nevanhu vaviri vaive nechirwere checovid-19 uye akatozviziva adzoka muZimbabwe. VaNkomo vati pakasungwa Chingono nezuro anga achitogara ari pake ega, sezvakatarwa nesangano reWorld Health Organization kuti munhu anenge asangana nevanhu vane chirwere checovid-19 anofanira kumbozvisvasamura kuruzhinji kudzamara aongororwa kuti ane chirwere ichi here kana kuti kwete, kuitira kuti chirwere ichi chisapararire. Chingono ati mapurisa akamusunga kunyange hazvo akavaudza kuti akanga azvisvasamura kuruzhinji.
Mapurisa akauya nezuro kumba kwangu chipiti vachiti vauya kuzondisunga. Bva ndaudza kuti ndanzina chiremba wangu ndigare pamba ndisafambe ndiri muquarantine, because Johannesburg kwandandiri vanhu vairi vanga vari mumba mandaigara vakatesta positive. So musi wepedze chiremba wangu Dr Nyasha Maboreke vakanditi ndigare muquarantine, kana ndazoita any problem nehealth ndovafonera, kana pasina problem yandaita nehealth vonditest after 10 days.
Zvichakadai mutongi wedare Valanzini Ncuve vati Chingono anogara muimba yake ega ari kujeri uye atakurwe nemotokari isina vamwe vasungwa kuenda kujeri kuitira kuti asatapurire vashandi vekumajeri chirwere checovid-19 ndokunge aine chirwere ichi sezvo asati aongororwa nanachiremba. VaNcuve vati Chingono agodzoka kudare nemuvhuro sezvo magweta ake audza dare kuti haasi kutoda kuti aiswe parimand sezvo mhosva yaari kupomerwa isina kana gumbo rainomira naro. Vati nekuda kwenguva yanga yapera vanga vasisakwanise kunzwa zvikonzero kubva kumagweta ake sezvo matare ari kukurumidza kuvhara achitevedzera mirayo yekuvharwa kwakaitwa nyika nekuda kwechirwere checovid-19. Rimwe remagweta aChingono vapaida Moyo Saurombe vaudza Studio 7 kuti havasi kufara nezvaturwa nedare kuti Chingono aendeswe kujeri asati aongororwa nanachiremba kuti ane chirwere checovid-19 here kana kuti kwete. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.